Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Niro kanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro kukadzi 26/2018 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vanoongorora magweta vanga vakagara vakataura kuti election period inotangisa ipapo kuma 22 July kusvika 23 August inzvitini ipapo ndipo panokwanisa kunge pane sarudzo.
Sachigaro weZimbabwe Electoral Commission amai Priscilla Chigumba vanoti sarudzo dzichaitwa pakati pa 21 Chikumi na 21 Chikunguru. Mapurisa asunga vadzidzi vepa National University of Science and Technology kana kuti NUST vane chitsama mushure mekunge vadzidzi ava varatidzira. Mukuru wekambani yeADA vaWillard Mbona vokonzera mutauro mudare reparamende mushure mekuramba kupadare magwaro ezvimwe zvibvumirano zvavakaita nemakambani ekunze. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sachigaro weZimbabwe Electoral Commission amai Priscilla Chigumba vanoti sarudzo dzichaitwa pakati pa 21 Chikumi na 21 Chikunguru. Asi muhurukuro neStudio 7 amai Chigumba vati mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa ndio vachatara zuva chairo rekuita sarudzo. Vatendawo kuti nyaya yemari ndiyo imwe iri kunetsawo sangano ravo. Mukuzeya nezvenyaya yesarudzo iyi tabatawo mukuru weZimbabwe Election Support Network amai Rindai Chipunde Vava.
Constitutionalists vanoongorora magweta vanga vakagara vakataura kuti election period inotangisa ipapo kuma 22 July kusvika 23 August inbetween ipapo ndipo panokwanisa kunge pane sarudzo. Saka isusu seZimbabwe Election Support Network tozvikurudzira kuti sarudzo dzedu dziiswe zvinoenderana nemutemo wenyika neconstitution yenyika. Saka zvakanaka kuti ada tachiudzwa the exact date racho dzimusi wani kuitira kuti speculation ipere vanhu vagotangisa kuchigadzirira maobservers vanoita voter education mapolitical parties vese mastakeholders kuti vange vachiziva kuti ko iyo actual date yacho ndeii kuti vanhu vagokwanisa kudii kugadzirira. Uyezve tanga takakurudzira kuti dai vaya vanonzi maobservers sezvo president yenyika vamunangagwa vakati gore rinotodawo reedza maobservers anobva kune dzimwe nyika kuti dai vachibvumirwa kuuya kuzoita pre-assessment uye zvine long term observation nokuti election haisi chete yemusi weelection uyo asi kuti zvinoitika nguva yapanenge leading to the election zvanga zvakanaka kuti maobservers anga achiongorora seiko zvinoko takuenda kuinspection yevoters roll kwozoita nomination of candidates necampaigni maobservers anga atovapo pano kuti vazongoinvitwa tapadhuze hazvibatsiri zvaka zvakanaka kurudzira kuti vaongorore ava vauye nguvawo chipo.
Vezeki vari kuchema-chemawo nekushaya mari pangagadziriswe sei apa?
Tokurudzira kuti hurumende yedu inge ichipa priority kupadzeki mari nokuti toziva kuti election yatakatarisira yakananga nezvakawanda kuti ipe legitimacy kugovernment yedu yatinayo uyezve whoever wins in power unouya kana kuti unoona legitimacy through an election which is credible friend fair. Saka zvazvakanaka kuti anenge ahwina unga government iripo kana vamwe vachapinda election inge ichiitwa zvakanaka sazvoda kuti mari ipiwe nguva ichipo kuti vatiprepare election iyoyo kuti kube zvakanaka nokuti zvikanonoka kupuwa mari zveki ndotoona kuti havazokwanisi kuti zvifambe zvakanaka zviri smooth. Saka zvakangonaka kukurudzira hurumende yedu kuti dai vapa priority kuzveki neelection iti inotera kuti igobuda zvakanaka sekutaura kwavakaita kuti vanoda kuti inge iri free fair and credible election.
mukuru wesangano reZimbabwe Election Support Network amai Rindai Chipfunde Vava vari parunare muHarare. Zvichakadaro sangano reHeal Zimbabwe Trust rinoti vanhu vanosvika zviuru zvishanu vakatyorerwa kodzero dzavo munguva yekunyoresa kuvhota. Izvi zviri mugwaro raburitswa nesangano iri. Tanonoka Wande weStudio 7 abata muzvare Stabile Dewa vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano iri.
Zimbabwe Trust yakarekodza makesi ekutyorwa kwekodzero dzevanhu panguva ye biometric voter registration process, makesis anokwana 5,707. Makesis ayo takamarekodza mumaprovinces ese 10 emuZimbabwe kubvira musi wa10 October 2017 kusvika musi wa8 February 2018, pakatevera mobile DVR registration process nemop up exercise.
Chinyi chikuru chakabuda muongororo yenyu iyi?
So mumafindings atakawana, takaona kuti environment yedu haisati yanyatsogadzirisika sezvo vanhu vaishungurudzwa vachifoswa kunzi tipei maserial numbers enyu, veiramba vachitisidzirwa kunzi hatikupei chikafu chete chinonzi pachirungu food aid chinenge tabva kumadhona kana kugovernment. So seZimbabwe chinhu chikuru chatakaura ndechekuti maelections edu sezvanhu zvakaitika akudzara pachingori nekakushungurudzwa kwevanhu kakutyisidzirwa kwekuti vanhu havakwanisi kunyatsoparticipata vakasununguka. Izvo zvinokwanisa nezvakatotadzisa vamwe vanhu kurejista kuvhota.
Sokuona kwenyu zvamakaona izvi zvichakanganisa here sarudzo iri kuuya?
Environment yedu ikasagadziriswa, saka sabuda maorganizations akawanda chikuru veki nemapolitical parties achirambidza mhirizhonga nekutyisidzirwa kwevanhu. Tiri kuona kunge maelections edu asiri kukwanisa kuzoitika muenvironment yerunyararo yakasununguka yekuti vanhu vanenge vachikwanisa kunovhotera pavanoda. Ukatarisa pamakesis atakarekodza, mazhinji acho vanhu vaitotyisidzirwa nzi ukaramba neregistration serial number dzeregistration slip yako, tichakurova kana kuti tichaona paunenge wavhotera serial number ichida kuiona, tiri kuida kuti tizoona kuti vachavhotera zvanonge vapi, vachavhotera maopposition parties ndeapi. So izvozvozvo mukatarisira nehistori yekushungurudza nekurohwa kwevanhu zvinoita kuti vanhu vatadze kubuda kunovhota murunyararo. Izvo zvichaafektawo kurudziro yema3 fair and credible elections muZimbabwe.
Saka zvoitwa sei nenyaya iyi?
SeZimbabwe tinokurudzira mapato akazvimirira ega seveki, Zimbabwe Human Rights Commission, National Peace and Reconciliation Commission, kuti vabude vachinodzidzisa vanhu kuti kushungurudzana kwakaipa uyezve imhosva pamutemo. Tinokurudzirawo kuti macivil society organization nemachechi kuti vabude vachinotaura nevanhu vachivadzidzisa kodzero dzavo sokuti vanhu vasatyisidzirwe kana kuti vasatadze kuvhota nekuda kwemhirizhonga kana kutyisidzirwa.
Muzvare Stabile Dewa vanoona nezvemabasa musangano reHeal Zimbabwe. Vanga vari parunare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Mapurisa asunga vadzidzi vepaNational University of Science and Technology vane chitsama mushure mekunge vadzidzi ava varatidzira nekusafarira kwavo nyaya yekuramwa mabasa kwevadzidzisi pachikoro ichi. Mutoreri wenhau Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Mapurisa anodzivirira mhirizhonga avo vange vaine motokari dzinodira vanenge vachiratidzira mvura kana kuti mawater cannon imbwa, pamwe nezvombo zvinosanganisira utsi hunokachidza, amhanyisana nevadzidzi ava kubva nguva dzekuma10 mangwanani kusvika panguva dzekudya kwemasikati. Vamwe vevadzidzi ava vakasungwa. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kumapurisa kuti vadzidzi vanga nevasungwa, asi patasvika panast vamwe vevadzidzi ava vange vachipinzwa mumotokari dzemapurisa. Dennis Mwashita, anove mnyori weZimbabwe National Students Union PANAST, audza Studio 7 kuti vadzidzi vange varatidzira senzira yekuratidza kusafara kwavo nekuda kwekutadza kudzidza, zvisinei kuti vakavhura chikoro masvondo manapfuura.
Sema students nastabatana tikati kana kusina dzidzo hakuna munhu anofanira kutenderwa kuya pa university. Saka tafara ma road ese anotenderedza university. Zvaita kuti mapurisa azouya.
Dennis ati vadzidzi vange vachiratidzira murunyararo achipomera mapurisa mhosva yekutanga mhirizhonga.
Mapurisa ndo anga kutuita violence. Nekutisu standakangu garam road. Mapurisa ndo kubatanga kutidira mvura. Madambo tiza. Asisne sutazoka. Tamobilizer. We promised everyone kuti strike garamba. Iripo. Ticharamba tiripo. We are going to go even for a week. Ticharamba chidemonstrator.
Studio 7. Aina kwanza kunzwa kubwa kumapurisa panyaya ii. Mungu wa pfupi ya pfura, nasi ya kende saradzidzisivayo kudarerele bakot, mshure mekunge wara mga mabasa, wachita razu kufara ne mashandiro avo. Asi mshure memusangano waitwa nasi, pakatupe wa kuruwa kuruwe nasi, pamwe ne wa miririwe wa dzidzisi, mtauriwe nasi wa Felix Moyo, watu wa dzidzisi wa vuma kudzoka kubasa.
Tavumera na kuti wa dzidzisi, wanu misa strike yao nasi, mangwana, otanga zoe kustizi sabana. Then management, icha visa secular takanyora kuti vadzidzise 3 courses iyo vachida kudzidzisa 2 courses tamboi sapaside suspend ichazotaura tovumirana kuti kubva pano tozvishambisa sei
vamiriri vevadzidzisi vapinda musangano uyu vati vange vasina chekutaura kustudio 7 pamusoro pezvavabvumirana nevakuru vakuru venast asi vamwe vati nast haichaenderere mberi nenyaya yaive yakwidza kudare. Ndaka mira Studio 7 Mbulawayo, ndini Taurai Shava.
Mukuru wekambani ya urumende Agriculture and Rural Development Authority kana kuti ADA va Willard Mbona na sachigari wekambani iyi va Basil Nyabadza nasi vatsamwisa zvikuru nengo dzedare reparamende apo varamba kupa dare iri magwaro anoratidza zvisungo zvakaitwa nekambani iyi nemamwe makambani airi kushanda nawo. Sachigaro ikomiti inoona nezvekurima va Justice Mayor Wajikajena vazivisa kuti vaviri ava vachasungwa nemutemo weparamende kana vakaenderera mberi vachiramba nemagwaro aya. Godwin Mangujga anotipanya inotevera.
The symbol is that.
Yeah, but when we come order, here, we don't want to be filled that we are second as sixth.
Order, sir.
No.
Order.
Don't you are dictating us. To us.
I'm not dictating.
You are dictating
to us. Don't threaten us.
Yes.
Don't threaten us.
No. You are now dictating.
Don't threaten.
You want to act like a headmaster.
Don't threaten us.
We mean well here.
Don't threaten. Just submit your documents. Submit the documents that you don't care. Don't threaten us.
Avo ndiva Wajikajena na Vanyabadza vachipopotidzana muparamende nasi vambonana Vanyabadza vakavimbisa komiti inoona nezvekurima kuti vachaipa magwaro aya asi nasi vazoti havakwanisi vachiti hafaniri kuonekwa neveruzhinji uye mamwe makambani avari kushanda nawo anogona kutemerwa zvirango zveupfumi kana akazivikanwa kuti ari kushanda nehurumende yeZimbabwe. Nengo dzese dzekomiti inoona nezvekurima hadzina kufara nokuita kwevaviri ava. Imwe nengo yekomiti iyi amai Joseph Finishi Tembwe ve MDCT vati zviri pachena kuti vakuru vakuru veADA vari kuzvidza dare.
Tiri kuita iko navo vanhu ava muno kana tisina mapepa ziwa. Tiri kupedzerwa nguva yedu nekuti we are just talking zvinhu zvisina musoro. Please chairman, zvanga zviri nani kuti vabude havo voenda because pane kwavanoreporta noti mumba muno.
Varabson Mavenyengwa veZanu PF vaudza vambona na Vanyabadza kuti hapana chinoshamisira paADA uye vanofanira kuunza magwaro ese ari kudiwa nekomiti yavo sezvinongoita mamwe makambani ehurumende.
Vanozviziva here kuti maparastator muhurumende akawanda anodaidzwa achiuya kuparlamendi achiunza madocuments anenge akumbigwa neparlamendi kuti aongororwe. Nokuti kana iri parastatal, it's a government entity. Inofanwa kuti izivise vanhu munyika mashandisirwo ari kuitwa chii mari yenyika. Nokuti kana vachipinda mumapartnership havapindi mupartnership nemari yavo saCEO iwoyo muhomwe asi kuti imari yekuti vanotopuwawo dzimwe magrants anotobva kuhurumende. Isu sema MP tichifanira kuti tizive kuti mari yabva kuhurumende yafamba sei.
Vatafana na Jove ZANU PF vatiwo vakuru vakuru veADA vachiri kurarama muhurumende yekare uye vanofanira kushandura maitiro.
Zvandiri kuona kuADA chairman vachiri kurarama neold dispensation vana iko zvino I think pa new dispensation zvinhu zvinoitwa in a transparent manner, so I don't know tiko zvavari kuita izvi zvichiri tichiri kurarama here tichimashure here kauti chii, because I think this is the high time kuti zvinhu zvese zvinoitwa angava macontracts ese macontracts egovernment I think we have to see macontracts amunosainirana.
Vatunge sai mudambo vezanu PF vayambira vambona kuti vanofanira kuita zvinodiwa neparamende kana vachiri kuda basa kuada.
Vambona muri kuzere kuti muri mushandi hamusimuridzi weada. Then two, besides kuramba nemadocuments kuparliament, minister makambovapo here? Vanova ndivo vakuru venyu uyezve makamuemployiwa nani? Akakuemployai akuda kuziva makuramba, saka ziva izvozvo.
Dzimwe nengo dzekomiti iyi dzati kuramba nemagwaro kurukita vakuru vakuru veada kunoratidza kuti pane zvakaipa zvavari kuvanza. Kambani yeada iri kuita zvirongwa zvakawanda zvekurima zvakaita seCommand Agriculture uye inoshanda nemakambani akawanda emuno neekunze. Ada ine zvibvumirano zvayakaita zvisina kufadza veruzhinji zvakaita sechibvumirano chayakaita nekambani yeGreen Fuels kuchimanimani, uko kwakabviswa vanhu vakawanda panzvimbo dzavaigara. Paramende iri kuongorora zvibvumirano izvi nechinangwa chekuona kuti pane zviri kuwana hurumende here kana kuti kwete. VEADA vanotarisirwa kumira pamberi pekomiti zvakare mangwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Zimbabwe yasangana neshanduko dzakasiyana-siyana munyaya dzezvematongerwo enyika makore apfuura. Pari zvino vakawanda vakatarisisa kuti kusiya basa kwevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nekupinda panyanga kwava Emmerson Mnangagwa kuchaunza shanduko here munyika. Vaimbova mumiriri weAmerica muZimbabwe kubva mugore ra2009 kusvika mugore ra2012 vaCharles Ray vanotaurawo maonero avo naIvan Zininga weStudio 7.
Zimbabwe yasangana neshanduko dzakasiyana-siyana munyaya dzezvematongerwo enyika mumakore apfuura. Pari zvino vakawanda vakatarisisa kuti kusiya basa kwevaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe nekupinda kwava Emmerson Mnangagwa kuchazounza shanduko here munyika. Vaimbove mumiririri weAmerica muZimbabwe kubva mugore ra2009 kusvika mugore ra2012 vaCharles Ray vanotaurawo maonero avo panyaya iyi.
Zimbabwe has the potential to be vanhu
veMuzimbabwe vakadzidza nyika iyi ine zvicherwa nezvivakwa zvizhinji. Zvivakwa izvi zvinoda kuchengetedzwa. Handina kufarira kuti zvinhu hazvinazvo kunyanya kushanduka munguva yandakanga ndichigere muZimbabwe, asi ndichine ndangariro dzenzvimbo dzakaita seVictoria Falls, Great Zimbabwe nemhuka dzesango dzakawanda.
Ambassador Ray vanoti upenyu hwavakararama muZimbabwe panguva yavaive mumiririri weAmerica hwakavaratidza rimwe divi risingazivikanwi nevanhu vazhinji pamusoro peZimbabwe. VaRay vanoti mumazuva avagara muZimbabwe pasi peutongi hwavaMugabe vakasanganawo nezvakasiyana-siyana maererano nekuchorwa kwekodzero dzevanhu.
Ndaive neshamwari dzakawanda muhurumende yavaMugabe yeZANU PF, asiwo variko vane chitsama vaisandifarira vaigarawo vachida kutanga kuita zvepamuromo neni.
Tabvunzawo kuti vakambogarawo pasi here semumiririri weAmerica muZimbabwe neutungamiriri wehurumende dzeAmerica neZimbabwe vachiedzawo kuona kuti vangabatsire sei munyaya yezvirango zvakatemerwa Zimbabwe neAmerica kuti zvirerutswe kana kuti zvisakanganise upenyu hwevanhuwo zvavo vasiri muutungamiriri wezvematongerwo enyika.
Hakuna kutemerwa vanhuwo zvavo zvirango zveupfumi, asi hurumende nevanhu vakangosvika 200 vaive muutungamiri hwenyika. Zvirongwa zvaimiswa ndezvekupa mari kunyika yeZimbabwe ichibva kuAmerica iri nzira yekuedza kuonesa vakuru venyika yeZimbabwe kuti vachinje maitiro.
VaRay vataurawo pamusoro pehurumende yemubatanidzwa pakati peMDC neZANU PF.
Hurumende yemubatanidzwa ingadai yakaita basa rakawanda uye rakakura, asi izvi hazvina kugoneka nekunetsana kwemapato eMDC neZANU PF. Bato reMDC rakaita zvakanaka kubvuma kupinda mumubatanidzwa kuitira upenyu hwevanhu hwange hwava munjodzi. Vakafungawo nezvamangwana zvevatsigiri vavo.
Panyaya yesarudzo dzemunyika, VaRay vatiwo ishuviro yavo kuti dzive dzakachena. vati wopa vakauya kuZimbabwe kwakanga kuchangobva kugadzwa hurumende yemubatanidzwa yezano PF neMDC kunyangwe hazvo MDC yaive yakunda musarudzo dza 2008. Tavabvunza kuti mubatanidzwa uyu wakanga wakanakira nyika yeZimbabwe here panguva iyi.
To my knowledge, I don't know. I mean, at the time that was done, I was not.
Sekuziva kwangu, akuna mumiriri weAmerica akapinda munaurirano idzi. Sekuti kwaitove nemapoka aivabatsira akaita sana SADC, African Union, nenyika dzakaita seSouth Africa neBritain dzine ukama neZimbabwe waienda kure.
Panyaya yekuumbwa kwehurumende yemubatanidzwa, varei vati havana zvakawanda zvavakabatsira nazvo sezvo vainge vachangopinda muhofisi. Ambassador Ray vanotiwo vanoshuvira nyika yeZimbabwe zvakanaka mune ramangwana, vatiwo vachataura semufakazi nemusi wechitatu kudare reHouse Committee on Foreign Affairs muno muWashington DC pachange pachikurukurwa nezvemamiriro akaita zvinhu muZimbabwe kubva pakasiya vamugabe basa. Ndakamiririra Studio 7, ndiri muWashington DC, ndini Evans Zeninga.
Makateerera ku Studio 7, iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yeNigeria yatenda kuti vamwe vana vechikoro vasikana vanosvikazana negumi vakapambwa munzvimbo yeDapchi mudunhu reYobe nevanofungidzirwa kuti ndevechikwata chinofurikidza mwero cheBoko Haram. Mauto emuchadenga emunyika iyi anoti aenda kunzvimbo iyi kunoedza kununura vana ava. Muchirongwa chatinotarisa nyaya dzezveutano, sangano reNational Blood Services Zimbabwe riri kumbira veruzhinji kuti vabatsire neropa remhando yeBlood Group O sezvo muduramaro musisina chinhu. Mutoredu wenhau Patricia Mudadigwa anoti panyaya inotevera.
Vanoona nezvekufambiswa kwemashoko musangano iri muzvaye Esther Masunda vaudze Studio 7 kuti mhando yeropa rweO yakakosha zvikuru nekuti ropa racho rinoshandiswa nevane ropa redzimwe mhando. Mozvare Masunda vatiwo ropa remhando reO ndiro riri kunyanyotengwa nezvipatara.
National Blood Service Zimbabwe tiri kuti tine appeal yatiri kuita kune maZimbabweans ese pamusoro peBlood Group O. Blood Group O iBlood Group rakakoshesa zvikuru stereki nekuti Blood Group O vanhu vanenge vane Blood Group O vanokwanisa kupa mamwe madollars vane Blood Group A, vane Blood Group AB nevane Blood Group B. Saka mahospitals vanowanzova netendency yekuorder maBlood Group O vachisiya mamwe maBlood Groups atinawo, which means kuti mastocks aBlood Group O anenge akatiita depleted.
Vatiwo kunyange hazvo vane dzimwe mhando dzeropa vachikwanisa kushandisa O panozonetsa ndepekuti vemhando iyi havagoni kushandisa rimwe ropa risiri remhando yavo.
Nekuti ivo maBlood Group O kana vakudawo ropa vanofanira kupuwa nemaO chet, havakwanisi kupuwa nevamwe, asi ivo maO vanokwanisa kupa. Saka many a times kunyanya kana chibva paholiday kana kuti kana tine very very busy period, Blood Group O rinowanzo kuva rine mastocks akatidzikirei. Haisi Zimbabwe yoga inonge ichifesa challenge iyo, mamwe macountries akawanda vane challenge iyo.
Munyori mubazi rezveutano Dr. Gerald Gwinji vanotiwo bazi ravo riri kusimbaradza kushanda pamwe chete neNational Blood Services Zimbabwe kuitira kuti nyika iwane nzvimbo dzakawanda dzekuti vanhu vanopa ropa vakwanise kuita izvi zviri nyore.
Don't have blood collection points throughout the country, blood storage points throughout the country.
Hatina kwekutorera ropa kana kuchengetera munyika yese. Saka ndosaka tiri kuvandudza ukama neNational Blood Services Zimbabwe kuti vashandise dzimwe nzvimbo dzedu kuitira basa ravo mukutsvaka nekuwanisa ropa. Tine tarisiro kuti izvi zvichaitika munguva pfupi pfupi inotera.
Sangano reNational Blood Services Zimbabwe rinowana ropa rekuisa mudura reropa kune veruzhinji vanopa pachena uye vanofamba vachitsvaga ropa iri kunzvimbo dzakasiyana-siyana. NBS inotiwo mumwedzi uno wakukadzi inenge ichikurudzira veruzhinji kuti vape ropa rwerudzi rweO urwu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Muchungamiri wenyika vaye Matomunangagwa vatarisana nemazuva zana vari muofisi. Chinangwa chavo chaiva chekuti vawandidze zvinhu zvinoonekwa nevanhu. Kutanga nhasi tichataura nemamakurukota avo nezvavaitarisira kuita. Totanga negurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi.
Blessing muchidimbu mazuva zana atakapiwa nemukuru wenyika. Ministry yedu sekuziva kwamunongoita inoona nezvekuti vanhu vayananiswa vanenge vachienda kumadzitare kodzero dzevanhu dzabatwa zvakanaka. Saka isusu basa guru ratinoita nderekunge tichibatsira makurukota anoona nezvemabhizinusi. Saka chatakaongorora chekutanga tikaona kuti tingaite sebazi rezvejustice ndechekuti tivandudze mitemo inoona nezvemakambani. Kuti inge ichiita kuti business riendeke pasina kunonoka. Saka tine bumbiro remutemo rinoona nezvemakambani ratiri kuda kuti tiende naro kudare reparamende rinovandudza mamiriro akaita makambani pari zvino kuitira kuti mabazi ehurumende aya ari kuita kuti tinge tichiita achiita basa vakwanise kuti makambani anenge aregistwe zvisinganyanyise kunetsa. Saka izvozvo ndo zvatichaita. Chechipiri chatiri kuda kuita, unoziva Blessing kuti magwaro aya anoratidza kuti unenge uri muridzi wedzimba kana weminda kana echi anenge ari kudeeds register. Saka tiri kuda kuti zvinge zvakaiswa mukombiuta kuitira kuti vayava chero uri kwauri kana uri kuAmerica unongoenda pakombiuta wobva watarisa kuti ziyambe atari kuda kunditengesera imba iyi ndeyake here. Haina here zvibatwa-batwa zviri pairi zvakafanana nemabhondi. Unobva wangoenda pakombiuta wosecha wotoona kuti zveshuwa imba iyi ndeyake yakamira yakati waakugona kuenderera mberi nebusiness. Saka tinoda kuti system iyoyo inge iripo ichisenza vaya vehuori vange vachizvichiita zvishoma. Nembavha dziya dzanga dzichitengesera vanhu mastendi asi ravo zvinge zvichidzikira. Chimwe chatiri kuda kuita ndechekuti tiri kuda kuenda tonovakumbira kuti vabvumire kuti kumajeri edu uko kune vamwe vanhu variko vonge vachishandisa masimba avanopiwa nebumbiro redu guru renyika voregerera vamwe vanhu vari mumajere imomo kuitira kuti uwandu hwevanhu vari mumajere hunge huchidzikira. Ndo zvatiri kuda kunge tichiti zviite izvozvo. Chimwe chatiri kuda kuongorora ndechekuti majere edu anga achiita vanhu vashoma. Saka toda kuti vechidzimai vavakirwe jere rinonzi open prison riya mupurazi riri kumarondera vogarawo panenge pakati faranukei. Muchidimbu ndinga ndo zvatiri kuda kuita.
Munokwanisa here kuti munge muchiwana mari dzekuita izvi? Uye mungati here vanhu vari kubazi renyu vakakwana kana kuti vanga vachuchisi vatongi vedzimhosva nevamwe?
Mari haikwane Blessing, asi isusu takazvipira tikati pane zvatinenge tinazvo izvozvo ngatiitei zvinobatika. Hurumende yakabvuma kuti tinge tichitsvaga vamwe vachuchisi kuwedzera pane varipo. Saka takabva takumbira ivo vanotungamira vachuchisi nevanotungamirira vatongi vedu majaji kuti dei vanga vagara pasi vobva vaita kuti nyaya dzeuori dzinge dzichikasira kupfuura kana dzikange dzaripotwa.
Avo vanga vari gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi vachitaura nezvavanga vachitarisa kuti bazi ravo ringe raita mukati memazuva zana akataurwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa zvaitwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa mumazuva avo zana ayo ari kusvika mukupera kwesvondo rino. Makasununguka kuti munge muchiti fonera kuti mutaure kuti pamazuva aya pane zvamaona here zvachinja. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp number dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Sachigaro weZek, amai Priscilla Chigumba vanoti sarudzo dzichaitwa pakati pa21 Chikumi na21 Chikunguru. Vadzidzi vepanhasi voratidzira nhasi vamwe vachisungwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndokusiya mina mutungamiri Nkomo naStandekile Mhlanga munhau dzeIsindebele.
Sokuisika.